Zondo, dimoni kugara pamwe na kuponda dzichiri hope ngozo sara ndoshanda panyama ndodigidira uombe vatopedza nemwe chakana karatagura wongu ndovagarudo uope ndovagarudo ndabvunza muprofita hatimwe yayakaipa ndinomborota ndichidonha mambo ndichiwira mugomba ndava pedyo kunotunga ivhu vhundu ndopepuga ndaneta nekungodzingirirwa kuope ndichingomhanya ndabvunza muprofita hatimwe yayakaipa ndizadzei mambo nemweya mweya nemweya mweya unoyera hatirwe nemapfupa nenyama inora hondo ndemweya mweya chiburuka kurwa handikwedu kurwa ndekwamwari kurwa ndekwababa mweya chipindira mumweya mune hondo yemachinda epezhia nemweya yemunyanza nyangwe yemubwiro ndizadzei mambo nemweya mweya nemweya mweya unoera simba ndimi munaro simba ndimi yai simba ndimi munaro ngoni ndimi munadzo ngoni ndimi yai ngoni ndimi munadzo simba ndimi munaro simba ndimi yai simba ndimi munaro vazhinji hatina moyo moyo yekwana jombo hatina moyo inotsungirira munhamo nemumadzinzo handidi zvokunyengeredza handina simba nhamo ikandidzika kunzi moyo unorunduka ikodzero dzangu tenze kudya ndichitoziya rundareruka ndinyenyeredza moyo unorunduka saka nhamo musairega ichisvika pedyo nemi hosha musadzirega dzichisvika pedyo nemi nerufu musarurenda ruchisvika pedyo nemi
Action.